Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri. Tunosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 5/2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatungamiri vesadhaki vane hwaro hwavaidawo hwesarudzo dzakanaka huripo hwakavandudzwa mugore ra2015. Unofanira kuti huonekwe kuti Zimbabwe yagadzirira here zvizere chokwadi kuti ipinde musarudzo dzeutoki hwechitetere.
Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa kutora chigaro chekutungamira SADC vachikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe.
Kana iri prince vaiwe welcome ama independence, we welcome it because hakuna munhu akanyorwa pamhanza pake kuti tione pattern yekubvisa mukadzi.
Mutungamiri wePDP vatendai biti votaura nezvevari kupinda musarudzo vakazvimirira nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo.
Kuno mukwedu kuno kuti nyaya kurima nzungu, munga nemafunde ndozvitinonyanya kurima kuno. Asiwo gore rineri vakarima chibage chakaipa, vakarimawo nyemba chiti nyimwa zvakaipa zvakanyanya.
Vachinotimba vanoti nyaya yechikafu yave nani mbwera South. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vari kutarisirwa kutora chigaro chekuvasa chigaro wenyika dzemuSADC kubva kuna mambo Muswati vechitatu vekuSwaziland. SADC iri kuita musangano wayo wepagore wesummit kuPretoria, South Africa musi wa19 kusvika musi wa20 mwedzi uno. VaZuma vari kutarisirwa kuti vabate nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe nedzimwe nyika panguva iyo vanopikisa muZimbabwe vatotanga kuchema-chema vachiti havasi kufara nekubatwa kwemitemo yesarudzo uye kupindira kwavanoti kuri kuitira mauto munyaya dzezvesarudzo. Asi vaZuma vasati vabata nyaya yeZimbabwe iyi vanenge vakatarisanawo nedambudziko guru kunyika kwavo sezvo mazuva 10 musangano uyu usati waitwa. VaZuma vanenge vakatarisirwa kuti vange vachivhoterwa mudare kuti voramba vachitungamira here kana kuti kwete, apo vari kupomerwa mhosva yeuori mudare reparamende reSouth Africa. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kuAfrica, vadewa mavhinga avo vati vari kushanda nemamwe masangano kuti nyaya yeZimbabwe nedzimwe dziri kunetsa dzigadzirwe.
Musangano wakakosha zvikuru nekuda kwezvinhu zviviri. Chekutanga, SADC yava kuitsa makore 25 gore rino yaumbwa kuVinduku kuNamibia mugore ra1992. Saka inguva yekucherechedza kuti ende api matanho akatorwa neutungamiri weSADC kusimudzira kodzero dzevanhu muchamhembe meAfrica yose zvayo. Chepiri ndechekuti Zimbabwe iri kuenda kusarudzo mugore rinouya. Dzimwe nyika dzakawanda dziri kupinda musarudzo gore rino kusanganisira Angola mwedzi uno waAugust, zvakarewo Democratic Republic of Congo. Saka vatungamiri veSADC vane hwaro hwavainawo hwesarudzo dzakanaka huripo hwakavandudzwa mugore ra2015. Unofanira kuti huonekwe kuti Zimbabwe yagadzirira here zvizere chokwadi kuti ipinde musarudzo dzeutongi hwechitetere, dzerunyararo, dzisina mhirizhonga, zvakarewo pasina matambudziko atanga tichimboona ekuti mauto nevamwe vanopindira mune zvematongerwo enyika vachikonzera mhirizhonga. Saka zvinokosha zvikuru sei kuti gore rino iro riri tione kuti Zimbabwe yagadzirira kusvika papi inokwanisa kupinda here musarudzo dzakanaka dzine runyararo gore rinouya.
Imi semasangano akazvimirira oga, muri kuronga kuita sei kuona kuti nyaya yacho yeZimbabwe yapinzwa mugango?
Tine mitambo nemisangano yakati wandei yatichaita, zvakarewo kusanganisira kutaura neutungamiri weSADC chivaturirawo tsvakurudzo dzatakaita tichivaonesa kuti matambudziko aripo ndeapi mukati meZimbabwe, tichivanongedzerawo kuti onaika nyaya yekuti ndiani achatora masimba kubva kuna vaMugabe mubato ravo rezanupf nemuhurumende inogona kuunza njodzi, nekuti kuZimbabwe kune dambudziko rekuti utungamiri hwemauto vasori nemapurisa vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika zvisiri pamutemo, zvinopikisana nebumbiro remutemo renyika yeZimbabwe. Saka zvinogona kuunza mhirizhonga, nekuti mauto vanhu vane pfuti, kana vakada kuti haivhiyiwi kana kuti inovhiyiwi kana kuti vakati tinotsigirangana zvisina kuringana, zvinogona kukonzera zhoezha inokwanisa kuti chamhembe chese cheAfrica nyika dzese dzipinde mudambudziko nekuti kunenge korera pfuti.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pashortwave.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaTendai Biti vanoti zvakanaka kuti vanhu vapinde musarudzo vakazvimirira voga, asi izvi zvinogona kupedzisirawo zvokanganisa kubudirira kwemapato anopikisa musarudzo kana zvinhu zvikasabatwa zvakanaka. Kunze kwemapato akawanda anopikisa zvematongerwo enyika ari kuumbwa, munyika munewo vamwe vakawanda vari kudawo kukwikwidza musarudzo vakazvimirira. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaBiti.
Independence, you know, waste some votes. Remember, a lot of our electoral system now, yeah, generated the proportional votes. So my senator are electoral proportional vote. Those 70 members of parliament, they're beyond 210, so no electoral proportional vote. So it would be very foolish for the opposition and independence to lose that proportionality of that vote. So an independent standing purely independent to lose a proportional vote, because there are other indirect elections that are based on the election of an MP. So I hope that at some stage we must converge so that at least the proportionality of that vote. But can I print by we welcome my independence? We welcome it. Because hakuna munhu akanyorwa pamhanza pake kuti ndiwe une patent yekubvisa mugabe. Kana ndiri zvangu, I would welcome every Zimbabwean to carry the cross, because some of us have been carrying the cross for so many years.
Sema pato anopikisa mungati muaita zvakakwana here kuti pawe zvimo zviri kuvandudzwa munana Zinera Menyu?
No, we have not done enough. Last year tatambotanga mushe munana August pataita kuti mademonstration twetwe. The regime was shaking. I don't know why takastopa kuti mademo ito twetwe. But waibatsira strike. We last had a proper demo. So tine problem. We have to start mass action on the ground. I don't think as opposition we are taking advantage of my own goals ari kusweyo neZANU-PF. Last week vakafire my Mildred Shiri. Last week vakapasa amendment number 1 to constitution. Zvinhu zvinorwadza vanhu, but I think seMazimbabwe tangosvika pa stage yekuti ndizvozvo, it's okay. Then my church what kumazuva anga kuti ndezvamwari. So we are demobilizing the people by our inertia and indifference.
Mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vaTendai Biti vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaSifelani Jabangwe. VaJabangwe vanoti sangano ravo riri kuedza kukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vauye kuzouchika mari dzavo munyika. CZI iyo yanga ichiita musangano wepagore kuVictoria Falls wakatanga nemusi wechitatu uchipera nemusi wechishanu nezuro, inoti yakadaidza vemabhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vazvionere pauzima kuti zvinhu zvakamira sei munyika panyaya dzezvemabhizimisi. CZI yakatonyorera navo zvibvumirano nevekuTurkey neIndia. Tabata vaJabangwe kuti tinzwe zvizhinji.
Isusu seConfederation of Zimbabwe Industries takataka kuumba hukama nemamwe maorganization akaita sedu ekune dzimwe nyika. Dzimwe nyika dzinodawo kudziita sei dzinoita mainvestment semuno muZimbabwe. Dzatiri kutanga kusedzana dzezvizvi pane yekuTurkey inonzi DAIC, anoita zvekugadzira zvinhu zvakasiyana-siyana. Woda kuona kuti maseenzero anoita makambani emunomu akamira sei. Tinova chinhu chatinotarisira kuti tichavapa yatinoti confidence. pavachaona kuti kune makambani akati wandei makuru ari kusenza ari muno achioperate kuitira kuti vapo vanodzokera kwavo iwo makambani vauya kana kuti vanonoudzawo vamwe kuti kuZimbabwe ndofuka kunenge kunosenzeka nemakambani ekuIndia ndo imwe nyika yatiri kuita sei yatiri kuti tishamwaridzane nayo iri kuunzawo makambani anobva kwoo kuIndia saka tinoona kuti pamwe zvinhu zvekuti inokwanisa kudzokera kunzoko iri nyaya yakasiyana pane dzaimbonzwika kunzi kune makambani ekuZimbabwe kune chii
kunyika yeTurkey neIndia vari kunyanyotarisa mabhizimisi api chaizvo
ndingati zvakati wandei asi vakawanda vacho vanoda vanoita zvemachemicals nevanogadzira zvembatya tine vanoita zvematextiles vatoti matextiles aive vemachira vatarisawo zvekotoni donje ratinaro munomu vamwe vachona vanoita zvemagetsi vanowo zvatinoti makambani ari muma-energy sectors saka ndo vatingati ndo vamwe vanova vakauya asi kwave ikoko vane zvinhu ivi vanoitawo zvakangosiyana siyana zvekuti teititi isusu senyika yatinoti maminerals akawanda tiri kutarisira kuti dai takwanisa kuitawo makambani anoita sei anouya achigadzira chatingati chese chatiri kutenga kuti totengeswa kune dzimwe nyika zvakafanana nemakombiyuta zvakafanana nechi ndikangoti zvese chamunoti chatinoti chinhu chinogadzirwa nevanhu chinotengwawo nevamwe saka ndotarisiro yatiri kuita kuitira kuti Zimbabwe iveyo nyika inosimukira nedanho rekuti tinenge tichikwanisa kugadzira products atinoti mamanufactured goods
tichitarisa nyaya yekukwezva vekunze kuti vatangewo mabhizimisi muZimbabwe zvakakosha zvakadii tichitarisa nyaya yekuti munyika munge muchiwanikwawo mari kana kuti yatingati ya foreign direct investment
zvinoitika ndezvekuti kune dzimwe nyika pavanouya ava vanouya nemari dzavanoti ndoda kuvaka kampani yakati iyi mari iyi kana yauya haisi mari ichazobuda imari inenge yava kutenderera iri muno mari irimo kumabhengi kumabhanga kwedu kuti vari muno kana mari yavako ikoko vakukwanisa kunekweretewo vachiita zvimwe zvakasiyana siyana chechipiri maindastry kana apo pane inonzi technology transfer inazovi panoita ruzivo rwatinotanga kuwana rwatanga tisina zvekuti taakutanga kugadzirawo zvimwe zvinhu kana tasingagadziri product maybe yakaita semakombiyuta panouya vabva vaita se toona aikazvi taane ruzivo izvozvo potanga kugadzirwa makombiyuta zvinobatsirawo kuti kana vamwe vanhu vowanika vakukwanisa kubva ikokoko vaakuno kutangawo makambani avo anogadzirwa futi zvinhu zvakaita seizvozvo saka kuti tikwanise kusumuka nekukurumidza hatizomirira kuti isusu tega totanga kudzidza todzidza tichigadzira zvedu tinenge taakuita sei taakuti ido dzi leapfrog
mutungamiri weconfederation of zimbabwe industries Vasfeland Jabangwe vari parunare kuvictoria falls muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navajoseph chinotimba vanomirira bhuera west mudare reparamende vari nhengo yezanu pf tatanga nekuvabvunza nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu munharaunda mavo
blessing ndiroda kutaura mhomho yezimbabwe especially vanhu vemupositions medu kuti nyaya dzechikafu mwari vakambotizwa mvura yakanaya asi sinzi yakanaya vanhu vasina zvinhu vanhu vakatanga kukamba zvinhu tisati dzanatsooma saka chikafu tinacho chokusvika exactly kana munana December kuzobvawa munana December imomomo tinenge takuda rubatiro rumwe zvekare December January ipapa kutizosvika sevanhu vanga vagara vasina chikafu chakawanda stereki makore akawanda kuchitsva ndo dambudziko ratakawana bekozi takatanga kudya chikafu chichiri mumunda asi zviri nanhasi wemakore eyatakapfuura mazuva ese akapera
ko vamwe vaya vakwegura nevanoshaya muri kushandawo sei sezvo muchivamiririra
blessing izvozvi zvauri kutotaura izvozvi ndiri kutobva musangano wevakakwegura nevanoshaya nokuti kushaya kwokurima asiwo uchitoonawo kuti munhu uyu aida kurima asi mombe haana taenda nezvinhu zvakawanda chose zvatinotsvaga isu vana tinotimba yevanhu pakumbasha pavo kune chikafu zvikuru sei tiri kuenda zvekuministry of social welfare tichinyora mazita evanhu ivavo kuti chidambudziko ravo riya ravaimbonyo ravanhu vachipuhwa mafiisedhora kuti vanhu ivo varambe vachipuhwa
tichitarisawo tinombonzwa iyo panyaya yekupa vanhu chikafu nerubatsiro apa vamwe vanombochema chema kuti panomboitwa zvematongerwo enyika zviri kufamba sei mubwera menyu
handingatauri nenyaya yebhoera yese handisi mp webhoera yese ndiri mp webhoera south asi pangu kuno kuma MDC mazanu PF ndinofunga zvekuti vachati votera vese nokuti vanoziva kuti chinoti mandewe vanhu handina rusarura ganda handina political forum kune vanhu iwewo unotozvizwa wega ikoko kuti haa tinotimba mahwani ya unokondizvira kuti chinotimba hwani inyaya yekuti handina political marriage yekuti aiwa ndiwe kuzanu PF handidi vanhu vemtc vese ndinovada ndosaka ndichiwimba kuti gore rinei vanondivhotera vese vese mtc zanu PF hakuna asikandivhotere.
Saka tichitarisa mubwera South vachinotimba ndezvipi zvinonyanya kurimwa nevanhu vemunharaunda menyu?
Kunomu kwedu kunoku tinyaya yekurima nzungu munga nemafunde ndozvitinonyanya kurima kuno asiwo gore rineri vakarima chibage chakaibva vakarimawo nyemba chitinyimwa zvakaibva zvakanyanya zvekutoti izvozvizvi vanhu gore rino vakamboita mari ingori nyaya yekuti vanhu vari kutenga matsotso vari kutengera vanhu vedu zvinhu vanoya vachitenga nokuda kwokuti vanhu vedu vanoda keshi hameno kuti matsotsi keshi vanoiona kupi vachiuya vachitenga saka vanhu vanenge vachida keshi vongotengerwa zvinhu zvavo nemari shomane tinovaudzawo kuti mira GMP itenge vari kuti iri kunonoka saka vanhu vanozongoita havo kuti regai tingotenga nezvimari zvokumirwa izvozvo asi mazuva ano tabvisisa vanhu vakazonzwisisa vanhu vakaendesa zvinhu zvavo kuGMP uye GMP yacho iri kubhadhara $390 pa1 tani yemafunde $390 pa1 tani yemhunga $390 pa1 tani yerukwesa $390 pachibake saka vanhu vaakutswa zvakakwana vakaendesa kuGMP GMP iri kuisa zvinhu zvayo mumaeco cash mao.
Avo vanga vari vaJoseph Chinotimba vanomirira Bwera South mudare reparamende vari nhengo yeZANU PF.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti tiende kuna Mavilas Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chiri pachirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship chichangobva kupera muWashington. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti vakaona sei chirongwa ichi.
Ini ndinoitwa nyaradzo nongo nhema ndinobva kumasvingo kubhikita asi mazuva ano ndakugara Marare. Chirongwa cheYali chakandifambira zvakanaka zvokuti for the past 6 weeks tatanga tiri kuno ndanga ndichidzidza zvakawanda. As a performing artist kuno kuAmerica ndokumusha kwayo performing artist saka takava nekutaura nevanhu vakasiyana siyana vane experience in the field zvakava zvakandibatsirawo kuti ndive neruzivo rwakawanda rwandichadzokera kundobatsirawo vari kumba.
Muri iko kuno manga muri kupi chaiko uye zvezvi zvaungati wakadzidza?
Ndanga ndiri kuUniversity of San Diego. Dambudziko ratinaro kuZimbabwe nderekuti hatisati takwanisa kuprofessionalize industry yedu. Hatisati tava kukwanisa kuti tishandise matarenda edu kuti chive chiraramo chedu. Kuuya kuno kwandakaita ndakakwanisa kudzidza kuti ivo vanomboita mari yacho vanoita mari sei vachikwanisa kushandisa matarenda avo. Saka ndakawane kusangana nevanhu vakasiyana siyana vanoita nezvemitambo, vanoita zvekutamba, vanoita zvekuacta, vanoita zvekunyora kuti vanozvikwanisa sei kuti vakwanise kuva nechiraramo vachishandisa matarenda avo.
Iwe waakudzokera kumusha zvizvo uchanopa kurovamwe vanoita mabasa iwaya hauri kuita?
Chekutanga kudzidzisa vanhu kukoshesa tarenda ravo nekuti hapana mumwe munhu anogona kuriita kudarika munhu ari kuriita. Saka uyu mukana wekuti kana waona tarenda rako havasi munhu wese anogona kutamba zvechinyakare, asi munhu wese anogona kutamba hip hop, havasi munhu wese anogona kutamba afrofusion. Saka iwewe kana waiwana shandisa iwoyo mukana iwoyo nekuti vanhu vakawanda vanoda entertainment. Tine population yevanhu vakawanda vanenge vachiona materevision kuZimbabwe. Saka tikakwanisa kushandisa mukana iwoyo wekuti oreti tarenda rangu kuri ndoita sei woshingirira pariri worikoshesa zvinova izvo zvinoita kuti ukwanise kuzova nechiraramo mukushandisa tarenda rako. Here
tinoona pazuva rakayanzi ro Yali is got talent kana kuti Yali talent night takaona muchitamba imi nevamwe venyu kuchimbo chasoma mutukudzi hangasa chimbotisana kuroi papo kuti atambirwa sei.
Ndini Selma ndagara ndinomufarira zvangu tinowirira na pano neapo and chimbo chake chinonzi hangasta chaka ndinakidza zvokuti saka pakugadzira fellows desco talent inini ndindanga ndiri mutungamiriri wevanhu veku University of San Diego saka ndakadawo kuti culture yedu yeZimbabwe inge yakarepresentwawo saka ndakatsvaka chimbo chinotiitira chaikwanisa kubuditsa uafricanness wedu ndakabva ndanonga hangasa inova yaya seuma mutukudzi and musi wacho zvinhu zvakabudirira chaizvo zvokuti takafara and vanhu vakaradza kufara
tombotarisa zvedu kuti mava kudzokera kumusha zvii zvamungati imimi muchingoti svikei kumusha ndo zvamudonyatsonadziridza
sekutaura kwandaita hatisati tasvika pachidanho munyika yedu chekuti tinenge tichikwanisa kushandisa matarinda edu kuti tikwanise kurana mukubva maari inyaya yekuti hatisati takwanisa kuzvitsigira isu pachedu sevanhu vanorarama nematarenda kuti tikwanise kusimukira tive tinosimudzirana hatisati tasvika pachidanho chekuti tinoda kuramba tichidzidza kuti togadzira sei matarenda edu kuti ave anokwanisa kuzoenda pamainternational standards senge kuuya kunoku exposure yekuti munhu anombouya achimbobuda kunze kwenyika ovhurika njere odzokerawo ndowanawo ondodzidzisawo vamwe seizvozvi pandoenda ndechovadzidzisa kuti tinodawo kuti tive tinodzidzisana tiwane mukana titsvake mukana yekumbobuda kuzve tione kuti vamwe vari kuzvifambisa sei vari kuzvigona sei tinowanawo mamwe manew ideas nekuti art iri dynamic art inoda inspiration from all over saka tikaramba tiri pachinzvimbo chimwe chete pfungwa dzedu dzinorambawo dziri panzvimbo imwe chetewo hadzivhuriki hatikwanisi kuzoita zvinhu zvakasiyana siyana ndoda kuti ndikwanise kuva ndinotsvaka mikana yakaita kunge uyu wekuti tiwanewo maartist anenge achiuya kunze kuodzidza pano neapo ndinoshandira organization inonzi Jibilika ndiri director weorganization inonzi Jibilika Jibilika Dance Trust
vanenge vachida kuuyawo ikoko kuJibilika vanokuwanai kupi uyezve tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu
vanoda kutiona kuJibilika tiri mutown muHarare Study Center kona First Street and Jason Chinamano pabatanai gardens pamezzanine floor and tine festival yedu iri kumusa 18 na 19 Jibilika Dance Festival tinokoka imese kuti muuye nhoroondo yeupenyu hwangu ndakazvagwa kuBikita ndakazvagwa Pasteur Viral Hospital ndikamboti garei kumaini mai vangu vanga vari nesi kumaini kuBikita Munaros ndava grade 3 ndobva ndaenda kumaguru weprimary school kuSilvera ikoko fudi tinokuti kuSilvera isanhu veku vamwana kuti kuSilvera but tinokuti kuSilvera ndobva ndazoti form 1 to form 6 paSilvera zvakare ndakahoenda kuHarare neuniversity ndakuenda kuUZ dai kwa kune University of Silvera futi ndinofunga ndaiwanikwa ndiriko futi but takazoenda kuHarare kuti tikwanise kuzoenderera mberi nezvidzidzo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
tinotenda
chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndeni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi muchirongwa chedu tiri kutarisa nezvokusvitsa makore makumi maviri nemashanu kwesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights raumbwa sangano iri mukucherechedza kusvitsa kwaro makore makumi maviri nemashanu rakaita zvirongwa zvinoumba kuyanana muvanhu zvakafanana nemitambo yenhabvu uyewo kutsvaira munzvimbo dzinogara veruzhinji muhurukuro yedu tine mukuru wesangano iri vaok Machisa tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vamachisa
tinotenda nekusangana pamepo kwazvaiti
vamachisa tinoona kuti sangano renyu reZim Rights rine zvirongwa zvariri kuita mungatiudza pamusoro pezvirongwa izvi
chokutanga ndoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti Zimbabwe Human Rights Association Zim Rights yasvika makore anokwana kuita makumi maviri nemashanu kubva payakatangiswa muna 1992 zvinoreva izvo kuti tiri kupembera yatingati isusu Silver Jubilee yedu tichiratidza kuti aiwa tine shuviro yekuti mhuri yeZimbabwe igare murunyararo ichichengeta kodzero ndosaka muri kuona tichiita dishi rekuita mitambo yakasiyana-siyana pamwe chete nekubatawo mitsvairo tichizama kuchenesa nzvimbo kusvikira pera
takanga tiri kubulawayo tine matimu akawanda kusanganisira mapolitical parties ese zvavo vana zano PF vana MTC NTC PDP dzese dzanga dziripo tichizama kukurudzira kuti ngatigarisane titambe tese tijairirane kuitira kuti patinoenda pasarudzo apa tiziye kuti kodzero dzevanhu dzinofanira kucherekedzwa.
Saka zvazviri zvirongwa zvekungoita zuva rimwe chete here muchicherechedza makore makumi maviri nemashanu aya kana kuti zvirongwa zvamuchaita kusvika sarudzo dzaitwa?
Zvirongwa zvatiri kuita kusvika sarudzo dzaitiwa gore rinotevera. Asi regai nditaurire mhuri yeZimbabwe, kana tichipi zvirongwa zvekuti vanhu vagare vanzwisisane vayanane vachengetedze kana vati varemekedze mafungiro akasiyana evamwe vanenge vakavakidzana navo, hazvirevi kuti zvinongofanira kutanga nekuperera mumitambo yedu. Ngazvipinde mumba, ngazvipinde muvillage, ngazvipinde muwadi, zvopinda mudistrict. Isu mumba tikaziva kuti baba vanokwanisa kuremekedza mafungiro akasiyana evana. Havavaurayi, havavarovi, havaregi kuvapfekedza nemhaka yekuti vane mafungiro avo. Izvozvo zvikatanga mumba zvinoenda padistrict, zvoenda muwadi.
Mataura imi kuti muri kubatanidzawo wemapato ose ezvematongerwo enyika, zviri kutambirwa sei izvi?
Zvakatambirwa zvakakura zvikuru kwatanga tiri kumatebeleland zvikirapera nekumidlines kwachiundura. Egai nditaure ndichiti chikonzero chekuti tiunganidze mapato ezvematongerwo enyika akasiyana siyana, tinoziva kuti ivo vanotungamira mapato kazhinji ndivo vanotuma vana kuti vanoita mhirizhonga. Mapoliticians tovapawo yambiro kuzimira isu tichiti aiwa chipembedzai runyararo. Kuhwina kana kudyiwa hazvirevi kuti vanhu vanofanira kurovana kana kutukana kana kupisirana dzimba.
Nguva zhinji vamachisa vanhu vezvematongerwo enyika vanogona kuungana mumitambo nemabiko anenge achiitwa aya, asi kana yazove nguva yesarudzo vobatirana makano, munokwanisa here kunge muchizozvimisa izvozvo?
Tinokurudzira kuti zvisavepo. Tinokurudzirawo nedzidziso dzatiri tichiita macivic education atei tichiitawo kuti zvisavepo. Ibasa remapurisa kuti vachengetedze runyararo. Tinoshuvira kuti rimwe zuva mapurisa edu achapa mucherechedzo sezvakamboitikawo kuti vamwe vanenge vasungwa voenda kumatare kana vaisa mutemo muhomwe mavo vanosungwa. Poitika chiratidzo chekuti munhu akaita mhirizhonga munzvimbo yedu anosungwa. Ngatiitei chiratidzo kana kuti example yekuti kana munhu aita mhirizhonga munharaunda anosungwa, opuwa mutongo wake. Asi ngatiregei kungonosunga nevasina kupara mhosva, tichivanenera mhosva.
Aiwa, tatenda zvikuru vamachisa kuwana nguva yekutaura nesu.
Maita murehwa, maita Zimbabwe, thank you.
Manga makateerera kune mukuru wesangano reZim Rights vaOK Machisa muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokudzoserai mwakwa Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Asi tisatavhara chirongwa, regai timbonzwa kambo mamvemve kubva kuna Thomas Mapfumo. Nako kambo mamvemve kubva kuna Thomas Mapfumo, tabata svika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma votarisirwa kutora chigaro chekutungamira SADC, vachikurudzirwa kuti vaise ziso ravo paZimbabwe. Mutungamiri wePDP vatendai biti votaura nezvevari kupinda musarudzo vakazvimirira nekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Vachinotimba vanoti nyaya yechikafu yave nani mubwera South. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei tsamba mbozha pa VOA pa studio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 ngcwabakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Sile ngqoqo lesiphathamandla selinye lamabandla angakangeni kulumanyano.
Umama uMduli nokumazi kwami nokumazi njenge-NPP azange ethe siyakukhwalithi wathi siyakhokhela ikhwalithi wathi kunukubambanisa abantu bezimbabwe.
Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Kwezemidlalo sicubungula umumo wengalane yemiklomelo njengoba imidlalo yenkezo ye-PSL isiphakathi laphakathi kwesizini.
Then amaqembu esiwazi ukuthi amaqembu anyakayo wonke abawi nodalama zabo khetha abandazi hayi on and off kubadlali ukuthi ngekhetha khona manje kuqala kwenzini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi yilokhu obukhangelelwe ukuba yikho. Ilanga lokhetho selisondele njengoba sekusele inyanga eziphansi komnyaka. Amabandla amaningi aphikisayo ayavumelana ukuthi nxa kungela manyano wamabandla aphikisayo kuza kuba nzima ukunqoba ibandla lezanu PF, kodwa okwehlulayo yikuvumelana ukuthi umanyano lo uqhutshwe njani. Sixoxele sinye sezikhulumeli zebandla leNational People's Party uMnumzana Methuseli Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye indaba yecoalition sina njenge-NPP ayikapheli lokhu kukhuluma. Okuzwakala sengathi bekuphelile amaphathi maningi wonke akhulumisana. Esikuzwayo ukuthi MDCT lamanye amaphathi bona sebevumelene okwabo. So okwethu labo hhayi asikavumelani, kusaxoxwa. Sinethemba kuzavunyelwana kuya kwesikhathi. Sina njenge-NPP i-coalition siyayifuna sibili, kodwa siyifuna ize ngendlela yokuthi wonke umuntu ongena kukhwalifini lapha lonke izangena ngena kukhwalifini lingene lisazi ukuthi kungenelwani kwenziwani, hathi ukuthi senze ikhwalifini singazisananga siphinde sesixabana kusasa.
Kahle kahle ngeziphi ingxaki ezibangela ukubana lingakavumelani kathesi lona ukhetho solusondela kangaka?
Akunangxaki kangako. Into enkulu nje ekhulunywayo ukuthi ikhwalithi leza kuma njani. Kuba yiphathi eyodwa kumbe amaphathi amaningi ake namabizo awo. Nakunjalo-ke iphathi yiphi layiphi izafaka ngaphi ama-candidate kwenzela ukuthi singancintisanisoti. So asiyo into elula, into enzimanyana, kodwa isikhathi singathi siyahamba kodwa asimange ukukhampena. Amaphathi wonke ayakhampena, i-coalition ngayiphumelele kuzahlelwa ukuthi hhayi kuleyisi sigaba kulindawo lapho iphathi le yenza so. So okuhluphayo ngokusaseleyo okusalayo khona kuvumelana into enjengazolezo.
Khona kuliqiniso na ukubana uNkosikazi Mjuru layo uthi ufuna ukuthi akhokhele umanyano lo okungaba ngenye yembangela yokuthi kungabi lo manyano?
Umama uMjuru ngokumazi kwami nokumazi kwephithina njenge-NPP azange ethe siyakukhwalifini wathi siyakhokhela ikhwalifini wathi funa ukubambanisa abantu bezimbabwe. Bengabe bekhona engxenye abanye abantu bona bafuna ukuyikhokhela leyo ikhwalifini, kodwa akumelanga kumele kuvunyelwane amaphathi wonke nala ukhwalisi. Yazi-ke iphathi eyodwa ithi mina enevuma ukukhokhela ngumuntu oyedwa ethi nevuma ukukhokhela nevumelwane sonke. Okwakhathesi akukafiki esihlangeni sokuthi esingabangisana ukuthi umbani ozakhokhela. Okokuqala kuqaphele izimanyanisa amaphathi. Kodwa umjuri njengokumazi kwami hhayi asiwomuntu engathi mina uyisihwaba mvula ikhulu. Umuntu nje okhangeleleyo ukuthi into ilunge kulungele abantu. Kungabe bekhona abanye engeke bayathi njalo kodwa hhayi yena okwakhe kazakatho njalo lo wafila emhlameni kazakakuthule.
Lo-ke ngumnumzana Methusele Moyo, esinye sezikhulumeli zebandla le-National People's Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze-KFC koBulawayo. Isitolo se-KFC sibikwa siqatshe abantu abavela phandle kwakoBulawayo okucunule abanye. Kisizwe imbono yomkhokheli welinye lamabandla acunulwe yilesi sehlakalo.
Ngiyabonga babagande okhulumayo ngumqondisi Moyo umongameli wemthwakazi Public Party. Kuliqiniso-ke ukuthi i-KFC bakhe indawo yabo yebhizinisi laphana e-Bradfield ithenda yokwakhala indawo bayipha abantu abavelele eHarare njengoba kuvele kungumkhubo wabo isikhathi sonke ukuthi ama-tenders ebhizinisi kuyawaphiwa abantu bakithi ngapha kwele mandebeleni kuphiwa abantu beHarare khonale kuhamba kanti njalo njengoba siwasi into zonke zelizwe leZimbabwe zibasiswa khona ngale kungakhathalekile ukuthi abantu bavela kuphi umkhono welizwe. So-ke le ithenda-ke ngokunjalo bayiphe abantu abavela eHarare kanti labazasebenza phakathi kwayo leyi restaurant i-KFC sebeqhathiwe futhi njalo ngokunjalo bevela khona leHarare bangaqhathi abantu bakithi khonapha koBulawayo kuwayo lasemandebeleni.
Manje njengebandla kukhona yini amanyathelo lizawathatha?
Siyabonga baba. Amanyathelo akhona njalo sizama ukusebenzisana lezinye inhlanganiso ezizwisisa kakhulu i-agenda yabantu bakomthwakazi kanti abazwisa futhi nangendaba ye-1979 Green Plan ukuthi kulotshiwe phansi ukuthi abantu emathekeleleni kumele bangatholi amathuba emisebenzi amabhizimusi lakho konke. So siyalwisa ngamandla ukuxoxa abantu ukuthi basukume kusasa njengalokhu kuthiwa i-KFC le iyavulwa baye khona ngale labo bayelayinela imisebenzi okuzasenza ukuthi abantu beHarare laba sitsho ukuthi hhayi kababisele khona le kibo kuqhatshwa abantu bakithi lapha emkhonweni wemandebeleni ngoba sinanzele ukuthi thina abantu bakithi ngapha emkhono emandebeleni abasuki bayigqokozela eHarare nxa kuvula indawo zemisebenzi. Akulabantu bakithi abasuka lapha bethwelwe ngamaroli kumbe amabhasi besiyasebenzela khona le kodwa kuyasidanisa ukuthi bona bayaletha abantu babo khona ngale belanda ukuzothathela abantu bakithi imisebenzi. Abona uzakhumbula ukuthi sike saba lohlupho olunjalo futhi ngomnyaka ka-2013 lapho abazagcina besibophe khona lapho izesa eyayiqhathe khona abantu abangu-520 besuka eHarare ukuzoquma izihlahla khonapha emkhonweni wemandebeleni.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula.
Ngiyalamukela kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lengcwethi kwezokulima umnumzana Amandla Nkomo njalo sikhangela ukunakekelwa kwezifuyo ngalesi sikhathi. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo.
Ngiyabonga Ntungameli, ngibingelela abalalelwa.
Izifuyo ngalesi sikhathi somnyaka zinakekelwa njani?
Kulezinto okufanele zenziwe umnyaka wonke and into yokuqala yokuthi inkomo kufanele kumbe izifuyo especially inkomo kufanele zidibhiswe ngalesi sikhathi ngoba utshani bunengi umkhazi usesekhona. Ngakho-ke thina siyasixwayisa ukuthi at least kanye every 2 weeks kufanele inkomo zidibhe and nxa sesuka sesiya esikhatini sehlobo ikho lapho esabe sifuna ukuthi inkomo ngazi yadipa apho siviki lonke kodwa kathesi kanye ngemva kwamaviki amabili kungasiza ukuthi abantu bedipise okwesibili siyazi ukuthi izifuyo kufanele zithole ivaccination ivaccination esizabe siyabe sizama ukukwenza ukuthi sivimbe ukuthi izingathatha umkhuhlane so zikhona akhona kama vaccination ofanele ukuthi ngalesi sikhathi somnyaka inkomo zethu kufanele ziwathole so ke siyaxwayisa ukuthi abantu baye kobo veterinary ukuthi bathole ukuthi ngalesi sikhathi ngendawo ngendawo yiwaphi ama vaccination okufanele ukuthi bawathole
ukukhona yipi imikhuhlane evama ukuhlasela izifuyo ngalesi sikhathi okumele abalimi bayihlabele izifuyo zabo
into ekhona ukuthi umnyaka nje wonke silalokho sithi ngama tick borne disease and ngokuningi bayo kulabo liver fluke especially mawukhangelele into esifana nalezimvu lembuzi kubesokusiba khona ke eminye imikhuhlane efana labo lumpy skin kube khona imikhuhlane efana labo kota ivo ngeminye ke imikhuhlane esixwayisa ukuthi abantu bayitholele i-vaccination kodwa ngaphezu kwalokho ngoba utshani sobukhona manje egangeni utshani lobo bungasela ukudla okuningi so ke enye into esiyayisithi abantu bayenze ngalesi sikhathi ukuthi bathole lokho esithi i-leak i-leak kabe kuyisigaqa nje esilabo sawudo lani okwenzela ukuthi ukudla inkomo okufanele ukuthi ngazi yakuthola utshani obuluhlaza ubuthole ku-leak so siyaxwayisa ke ukuthi abantu babele winter leak ngaphezu kwe-winter leak utshani siyasixwayise njalo ukuthi ikhona indlela abantu esiyasithi bona behlanganise utshani babo labo molasses baphinde befake u-urea ukuthi especially lezi nkomo ezisikazi ezingabe sezimithi zithole ukudla okweneleyo
esikhathini esiningi ubabankomo sisuka sikhangele inkomo ikakhulu sikhohlwe ngezinye izifuyo abalimi labo basuka bakhohlwe ngezinye izifuyo ezifana lembuzi zona zinakekelwa njani
imbuzi isikhathi esilukhuni kakhulu embuzini isikhathi sezulu ngoba zilokuhlaselwa kakhulu emasondweni ukuthi ziyangena imkhaza and imkhaza bolise ama-locals and amasondo so ngenye into ukuthi abantu siyaxwayisa ukuthi esibayeni lapho ezingena khona kule footpath eyiyona esizayo ukuthi zingahlaselwa umkhuhlane wenyawo kodwa phela lazo imbuzi zilama vaccination okufanele ziwathole and njalo ziyasupplementwa mina ngitheke ngixoxa lamajaha engisebenza lawo ayiwona ngibhinele zami kanye ngalesi sikhathi sokuyisikhathi sokuthi sesikhetha futhi intondolo esesingazithengisa ngoba ziphuma emahlangeni zinhle zile weight enhle sokuyisikhathi sokuthi sithengise sihafule umhlambi ukwenzela ukuthi nxa sesingena ebusikeni between manje nabo October lapho kudlo kuyabe kudilela khona singabi lezi fuyo eziningi kakhulu ezenza ukuthi ziqine ziswele ukudla
kuphoselwa ukugcina mlimi ubaxwayisa abadala
I think ilizwi lami lokugcina ukuthi siyasikhale kwelakithi ikakhulu emathebeleleni ukuthi hhayi thina izulu liyasilela kodwa uNkulunkulu ngokuhlakanipha kwakhe wasinika umhlaba olamadlela amahle wezifuyo asithathe-ke ukulima izifuyo sikwenze kube ibhizinisi enkulu kodwa ukuze lokho sikwenze kufanele sihlele kahle into zethu sizathola ukuthi kuzaba into esiphilisayo njalo ethuthukisa isigaba sakithi
hayi siyabonga baba uNkomo bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga kakhulu intingane
lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lomlimi umnumzana Mandla Nkomo asiveni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo unguNtungamile Nkomo
Hayi siyabonga Ntungamili kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Believe Gawule isiphatha amandla sebandla lezanu PF sixoxa ngesigaba secholocho Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo ngkosi.
Yi, ungasitshela ukuthi uminjani umumo ngapho echolocho nxa sikhangele ezendlala lokunye okunjalo.
choloto lapha okwalonyaka kuyikuthi gande sesilandele ukuthi izulu linile okwenyaka lo odlule sikwedlule izulu linile sibili kodwa kuna into ezulu lapha izulu lisuke lapha linenga kakhulu okuba okuze kwagcina sokubangile ukuthi abanye abantu basale bephakathi kwendlala kusiya ngendawo abakizo indawo lezi abalima kuzo ezinye zingamahlabathi ezinye zizidaka laba abangane basezidakeni hayi batholile mbidala kodwa laba abanye basemahlabathini lendaweni ezinjalo emhlabathini leminye esimdala lapho abalima khona esimdala hayi baphakathi baza kuba phakathi kwendlala ngathi abala abatholanga lutho nabo ngokunjalo kodwa sesikhangela njalo ukuthi amanzi lawo kube ngcono lonyaka amanzi akhona sibili okokuthi lanxa ezaphela nje azaphelela abantu bazaba nesikhathi esifitshane sokudinga amanzi ngoba amadamu la ayimancane ngabe kuthiwa ngamadamu amakhulu njalo amadamu amanye atho adabuka anjeabo galiya lamanye amadamu nje asazangathola amanzi ngokuthi imfula yakhona leyana ethela kuyo seyagqibeleka kungayisiko lokhu amanzi aliba silawo silokweneleyo ukuthi besiyathonda sibi le minyaka
kule muli lezana ezike zahlala enkambeni ebiyakhelwe labo abadilizelwa izindlu kuhamba njani okwakhathesi
imuli lezana ezalabana abadilekelwa izindlu kwakhathesi iningi labo ngathi bonke sebesusiwe lapho kade bekhona sebehanjiswe endaweni lapho abahlaliswe khona butsha endaweni idizane indawo yakotshino leyana kuhambe nje befakwa izigale kulandela umgwaqo wakosiphepha nalwana bahambe befakwa bedingela izindawo khona phani okwakhathesi besebeyikhisa yakhelwe izambuzi sobenikwe lokwamatende nje kokuhlala khona phana kodwa kukhanya kulo hlelo lukahulumende oluyoluqhubekayo ukuthi kuzamele bakhelwe izindlu okwakhathesi sebekhona ngale ke endaweni naleyo nabantwana sebehamba khona ngabe esikolo senisane setshino njalo siyakhiwe isikolo senisane siyakhuliswa ukuthi senelise ukubamba inano labantwana labo esebekhona kathesi ngaleso sikhathi
nxa sikhangele ezombusazwe kuhamba njani sebeqalisile yini ukukhankasa abafuna ukuncintisa ukhetho
siyababona nje sebeqalisile ukukhankasa ngiyabona nje bayabhodabhoda ikakhulu ngingananzelela ensukwini ezedluleyo bengibona sibika-MDCT laba behamba besenza imihlangano yabo lamanye amaphathi lawo amanye nje lawo uzokuthi abakhona babonakele labo bomjuru uzokuthi ababonakele lapha lalapha kodwa engike ngababona sibili ngabe-MDCT kade besenza imihlangano yabo endaweni ezithiyeneyo kusho ukuthi asebeqalisile nje bayabhodabhoda nje abantu phakathi kwezigaba bayagijigijima sibili kuyakhanya ukuthi kukhona okwenziwa okwenzakalayo kukhona okwenziwa
Nxa sikhangele isigaba secholocho sizwa kuthiwa ngesinye sezigaba esingani sike sathola uncedo komeli omela icholocho edalele parliament umnumzana Jonathan Moyo kuliqiniso yini lo
ikakhulu esigabeni sethu ngapha kube kwabakhona usizo sibili oluyoluthile lapha ubaba uminister abekade ezama khona ukuthi alwisele ukuthi abantu bathole ukudla ngokunjalo abantu sibili batholile ukudla abanye batholile ukudla sibili ngazikwazise ezigabeni khona ngale kakhulu i-constituency yakhe yetsholotho north hayi batholile sibili kade ubelokhu bazamela sibili kakhulu ukuthi bathole ukudla abantu kusukela isikhathi sensana izinto zingani ziyahlupha ukudla kusilela phakathi abantu bephakathi kwendlala njalo kulokunye okwenzakeleyo kakhulu laye aluse aluse kakhulu ucelele uhulumende ukuthola usizo olunjengokuthi labana abantu abaphakathi kwama-plus khona ngale labana ebatholela izinto ezinjengokuthi ezivelela kuhulumende njengakhona ukuthi abantu bazebezacela abawakhe ama-toilet kwakuinto ezingakwana i-building ethini naliyana konke ngathi ulwisile kucelele uhulumende nguye uminista u-MP uJonathan Moyo kade lwisa izinto lezo zibuye kuconstituency
wena ke uzancintisa yini kukhetho
mina ngijayele ukuthi nginyamazana leyana engani kwesinye isikhathi izinto lezi zokuthi ngiza kangilazo ngiyangilalela ukuthi abantu bona bathini lokuthi abantu bafuna ukunginika msebenzi bani ikakhulu lokho yiko ngikuqaphela njalo kwesikhathi mina ngishiye lwana umuntu empo ongena ntoni engakhanyiyo icela uhlelo lungacaciyo hhayi lokwana avele nganzaka ngidliwe futhi kwi-election njalo ngimuntu enithi ngingakhangela okwakathesi ngangikhangela ubumo wezinto ngihamba labantu njalo ngidlalela labantu kathesi ngihleli phakathi kwabantu nje ngidlalela abantu abakukhulumayo ngitsana labantu isikhathi sizafika kodwa ngizacross i-bridge ngase ngifikile kilo angilicrossi ngingakafiki lokho angifuni kwenza ingozi enjengayena leyo so ngokunjalo-ke mina ngiyinyamazana engeke ngilisuse kupolitics kodwa-ke ngikhona khona phana gande into yakuthembisa futhi gande ukuthi ngiyalalela ukuthi abantu bathini ngoba sengisenza nyalesenza into eqondileyo ngoba nyalesenza into efunwa ngabantu
okwakathesi ukweliphi bandla
ngisathi ngiku Zanu PF sengaphenduke ebandleni lami Zanu PF ibandlalana lami ngixotshile ngisathi njalo sengisebenzile bangene vetho sengu executive ye province sengi member ye province ye Matabeleland North province.
Ah, isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Ngivalelisa abalaleli ngisithi balaleli kusho ukuthi ngiyaba lokunikana lombono lami. Bonga kakhulu abantu betsholotsho ngenhlelo ezikhona. Ziningi izihlelo esizazenza ngesikhathi esilandelayo. Aluba singabe sithintana emsakazweni, sizabe sithintana nani kwenza ukuthi sazisane ngenhlelo ezilandelayo ezidabeni.
Hayi, siyabonga.
Ngiyabonga.
Ah, okay. Bye bye. Hello ke ngumnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF ohlala eTsholotsho ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, lagu short wave 4930 6065 15460, lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sicubungula ukuthi umkhankaso wokukhuthaza abesifazana ukuthi bavote ngomnyaka ozayo oweShe Votes uqhubeka njani. Sixoxa lo nkosikazi Lucy Amativenga, umgcini sihlalo webandla lePeople's Democratic Party iPDP. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga, salibonani balaleli.
Selingaphi ngomkhankaso weShe Votes selokhu la usungulayo lingabesifazane abangamalunga amabandla chiyeni?
Okwamanje sesingene kuhlelo lapho esihamba kuma provinces sisiyabuthanisa omama abangu-10 pe political party. Silamabandla angu-11 akhona embuthanweni wethu. So kuthi ukuthi sabe sile 110 women sesayenza iHarare with those 10 women per party. Siyaba instructor ukuthi bahambe bayolungisa omunye lamunye amabizo akhe angu-100. So siyakwenza lokho, sisenza ilunch kumbe umbuthano nje omfitshane ongaqedi noma 2 hours. So sesayenza iHarare, khathesi sesizangena kwamanye ama-province. Asikabi le program emqotho ukuthi i-province elandelayo yiphi, ngoba okuningi kuhambelana ngokuthi sabe silakho yini izinto zakhona ezokusebenzisa, like imali zokuhaya lapho esihlangana khona lalokho lalokho.
Amabizo lawa alikhulu okumele bawaqoqe ngezigaba ngezigaba ngawani?
Amabizo lawa sikhangelele ukuthi abe ngamabizo abantu abesifazane abadala labancane ngabe khona abayi-18 years and above. So esikwenzayo kathesi silama-coordinator a-coordinatayo these 110 women per province ukuthi babone ukuthi sebefike ngaphi ngokuqoqa amabizo abo. Saba lo mhlangano lo 2 weeks ago. Okwamanje abanye sebefike ku-97 names and 4 numbers, abanye sebesithi 100 vele sidlulile. Abadlulisayo siyawavumela lapho ukwenzela ukuthi laba abantu abayi-100 sebe ngama-networks. Thina singazuza i-information sinikeze lo olabantu bakhe 100 abanikezelayo bonke bangu-100 i-information, particularly i-information yokuhamba ukuthi siyeregister.
Ye, kodwa alilanxaki na lalabo abathi abalancwadi zokuzalwa ngakho abalazithupha ngakho abanyeke babhalisa ukuvota? Ngoba siyasibone kungolunye udaba oluhluphayo kwezinye izigaba zelizwe, ikakhulu iMathebeleland.
It's not even ezigabeni abafazi in general abantu abangomama amaphepha wona lawo ayabahlupa kukhona esizamele sihlale phansi lama organizations asebenza konoko uyabona ukuthi kathesi noma even khona kuyanokade kuhlupho kokuthi i-proof of residence landi besiloke silisa nalakho esikwenzayo is taking one thing at a time singeke sakulisa konke ndawonye but sesihlangane lakho khonoko ukuthi kulabo mama abale challenge yokuzuza ama-documents and lama-surveys aseyenziwe ayasitshengisela ukuthi omama basemadorobheni ama-numbers abo okubhalisa ukuvota aphansi kulalawo abomama basemaphandleni so wonke ama-research wona lawo silawo lo mhlangano omkhulu lapho esihlangana khona thina sengu-4 ukuthi sikhangele i-program yethu ukuthi sihambisa njani nalokho kwamaphepha ukuthi singathi si-coordinate kumbe sibe le network kumbe sithi how can we reach out to organizations which can help women ukuthi bathole lawo maphepha.
Leyo balaleli ibingqoqo lo nkosikazi Lucia Mativenga umgcini sihlalo webandla le-PDP. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga Sithandekile ube lelanga elihle. Indoda yomnikazi ingoma emnandi ingoma ka Samantha Mazibisa ingoma yohlobo lwegqom isigqibela ke uhlelo lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje umanyano wamabandla aphikisayo lokhu ungakabi lokhu obukhangelelwe kuba yikho sekuqhamuke inkulumo phezu kokuqatshwa kwezisebenzi ze KFC kobulawayo Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukhele ethi studio7@voanews.com. Igama uChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.